Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington, D.C. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington, D.C.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kunyana 30, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri wezano PF Emerson Munangagwa vanoti vari kuti sarudzo dziitwe patsva kana kuti kuumbwa hurumende yemubatanidzwa vari kurota. Asi bato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti mashoko ava Munangagwa aya anoratidza umbimbindoga hwavo pamwe nebato ravo. Vanhu vapfumbamwe vanofa mushure mekudhirika kwemugodhi weBay Horse kuchegutu mudunhu remashonaland west. Tichakupai zvabuda mitambo yemakwikwi eChibuku Super Cup quarter final yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato riri kutonga rezano PF zvakare vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vapika kuti hakuna kudzokororwa kwesarudzo kuchaitwa kana kuumbwa kwehurumende yemubatanidzwa kana inofano bata matomu zvichitevera kushoropodzwa kwemaitirwo akaitwa sarudzo mwedzi wadarika idzo dzinonzi nevamwe vanopikisa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamusangano webato ravo weCentral Committee wechizana rine gumi nepfumbamwe 109th waitirwa pamuzinda webato ravo muHarare, vaMunangagwa vati kurota kana pane vanofungidzira kuti sarudzo dzichadzokorodzwa kana kuti kuchaumbwa hurumende yemubatanidzwa.
Ukaona uchifunga kuti kunogona kuitwa sarudzo itswa kana kuti zvichida kuchaitwa hurumende yemubatanidzwa kana kuti pachasarudzwa hurumende yakazvimiririra inombofanofambisa basa, unofanira kuziva kuti uri kurota. Vanhu vemuZimbabwe vakasarudza vatungamiriri vavanoda, naizvozvo sarudzo yavo inofanira kuremekedzwa.
Vativo bato ravo rava kuisa simba mukupundutsa nyika vachizvirova dundundu vachiti hurumende yezano PF yakashanda zvinomwisa mvura mumakore mashanu adarika, naizvozvo ichaenderera mberi nebasa mumakore mashanu ari kutevera. Asi nhengo yebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vaFelix Magalela Mafasivanda vanoti mashoko ataurwa navaMunangagwa aya anoratidza umbimbindoga hwavo pamwe nebato ravo.
Izvo zvavari kutaura ndezvamagodzi matsuro naurirano, ndidzo dzichataurwa kuti tinoda here Transitional Authority kana kuti GNU. Hatisati tasvika ipapo, ngatigarei pasi tange kuidentifya problem. Tikatenderana kuti kune problem ABC togara pasi togadzirisa vanhu veZimbabwe voenda mberi.
Asi gurukota rinomirira dunhu reMidlands vaLarry Mavhima vati sarudzo dzakatoitwa dzikapera.
Aiwa, maelections takapedza kare kare. Nezvinhu zvingatarisa development yenyika kuti tikabudirira sei, vana vedu vakawana mabasa sei, nyika ingasimuka sei. Nemaka elections tozozoona 2028.
Gweta uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika amai Jacqueline Sunday vanoti kutaura kwavaMunangagwa kunoratidza kuti havana chido nenyika yeZimbabwe.
Sarudzo iyi yakaitwa musi wa23 August isarudzo yekuti haina kuitwa nemuto wakanaka. Nekuda saizvozvo totarisa kuti vaMunangagwa dai vave nechido chokubatanidza nyika, totarisira kuti vangataura kuti aiwa vamwe vangu huyei titaurirane tione kuti tingaumba sei nyika, nekudai vasiri kuda kuita iyo inonzi traditional government kana GNU. Asi zviripo ndezvekuti vatora simba nemutoro iwoyo usina kururama. Vangadai vari umwe vakuti aiwa chiuya tibatane titaurirane tione kuti tingafambisa sei nyika yedu kuti iende mberi.
Imwe onyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika Alexander Rusero vanoti Zimbabwe inoita seyakaroiwa neakafa vachiti matambudziko anechekuita nezvematongerwo enyika vanoona achienderera mberi.
Ukatarisa matauriro ari kuita vatungamiri venyika nevari kupikisa vese, matauriro avo yetinoti toni pachirungu haisi toni yekuyananisa, ndezvekunyombana, kutukana nekutsinyirana. Saka hapana kwatinofa tikaenda senyika yeZimbabwe. Hakuna nyika inobudirira nekunyombana, hakuna nyika inobudirira nekutsinyirana.
Musangano weCentral Committee waitwa nezanupf uyu vanga uri wekutanga kubva pakakunda bato iri musarudzo dzemwedzi wapera, idzo dzakashoropodzwa nevakawanda kusanganisira vemasangano akaongorora sarudzo idzi anoti SADC, African Union, European Union neCarter Center, vachiti Zimbabwe Electoral Commission yakabika mbodza. Uko CCC inoti pamusoro pekuti ZEC haina kufambisa sarudzo idzi zvakanaka, sarudzo idzi dzakabiridzirwa nekudaro dzinofanirwa kudzokororwa kana kuti paumbwe hurumende inofanobata matomu. Nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe iyi yasimudzawo mutauro mudunhu reSADC zvichitevera gwaro rakaburitswa nechikwata cheSADC chakaongorora sarudzo uye kuzeiwa kwayo kumisangano yakaitwa neSADC svondo rino. Ndakamirira Studio 7 ndiri Harare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vanhu vapfumbamwe vari kunzi vafira mumugodhi weBayhorse uri mudunhu recheGutu kumashonaland west mushure mekudhirika kwemugodhi uyu nezuro. Mugodhi wegoridhe uyu unonzi uri pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Miners Federation. Munyori mukuru muhofisi yedunhu remashonaland west vajosephat jaji vaudza Studio 7 kuti panguva yatataura navo mitumbi miviri yanga yaburitswa panze uye vanhu vasere vanga vakwanisa kununurwa vari vapenyu. Vamwe gumi nevatatu vanonzi vakakwanisa kubuda vega pakadhirika mugodhi uyu nezuro. Vajaji vati basa rekununura vapenyu pamwe nekuburitsa mimwe mitumbi ranga richiri kuenderera mberi. Gwaro rakaburitswa neZimbabwe Miners Federation nezuro raiti mumugodhi umu maive nevashandi makumi mana nevaviri. Muzvare Henrietta Rushwaya ndiwo mutungamiri weZimbabwe Miners Federation. Studio 7 yatadza kubata vakuru vesangano iri pamwe negurukota rezvemigodhi vasoda zhemu avanzi vanga vari pamugodhi uyu vachiona basa rekununurwa kwanga kuchiitwa vanhu. Ngatinzwei vajaji vachitaura.
Izvo zvinoizvo handisi kuvashaiti kumaini pane vari pasi ndevane updated zviriki. Zvatingauyawo ndeekuti sosaa pane vanhu 9 vafa, out of those 9 3 varipirwa, 13 vakabuda vari vapenyu and 8 vaburitswa. Ndeipokachio yatinayo but marescue operations ari kukondina. Mainvestigations are continuing. Tine timu dziriko ikoko dziri kuita those investigations. But what is people are worried about kuti pane vanhu vamwe vachiripo pasi nekuretrieva vamwe vasati vabuda kunze. That's what people are worried about. So now the cause is another investigation which is going to be the Minister of Mines and Police.
Munyori mukuru muhofisi yedunhu remashonaland west vajosephat jaji vari parunhare neStudio 7. Mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanoti tsaona dzakadai dzinosiririsa uye dziri kuwanda nekuda kwekuti vazhinji vevave varidzi vemigodhi havana ruzivo nezvebasa iri.
Hatina kushamiswa nedambudziko raitika kuchakari, chinhu chatanga tichitarisira uye chinhu chaticharamba tichitarisira kuti ticharamba tichinzwa nyaya dzakadaro munyika yeseZimbabwe. Nechikonzero chekuti mining pari zvino yatorwa nevanhu vezvematongerwo enyika vasina ruzivo rwemining uye vasina rudo nevashandi vavo. Saka zvinosuvisa zvakanyanya, asi handi zvinhu zvinoshamisa nekuti migodhi mizhinji chachikorokoza.
Idzo tsaona dzakadai vamaguhu, pane imwe nzira here yekuti dzinge dzichidzivirirwa nadzo? Tichiona kuti dzinenge dziri kuti wandei.
Chinhu chekutanga ndechekuti mining haisi yemunhu wese wese. Saka munhu haafaniri kungopiwa residence rekuchera mugodhi nekuti inhengo yebato riri kutonga nyika. Panofanira kuitwa ongororo yakadzama yekuratidza kuti munhu uyu ane ruzivo here rwe mining, ane here ma experts anenge achishanda nawo anoita kuti penyu hwanhu huchengetedzwe.
Pane matanho amunoziwo here anotorwa, ingava hurumende inenge ichitora kana mamwe masangano kuendawo vachiinspekta kana kuona mamiriro emigodhi iyoyi kuti inenge yakamira sei panyaya dzekuchengetedza upenyu hwevanhu?
Panofanira kupinda maengineers vanoenda vachitarisa kusimba kunenge kwakaita mugodhi pasi ipapo, vachinyora mareports, marecommendations avo anofanira kuti ateererwe zvaanenge vataura. Asi zvaakuitika iko zvinezvi ndezvekuti kunyange vakaenda maengineers ivavo, zvavanotaura hazviteererwi. Saka ndodambudziko riripo, hurumende inozviziva, asi nechikonzero chekuti vanogara muhurumende vacho vachigadzira mitemo uye vanofanira kunge vachienforce mitemo yacho ndovamaminers acho, ndovapamberi pekutyora mitemo yavanofanira kunge vachiupholda ivo.
Mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muHarare neStudio 7.
The Voice of America, VOA.
America yatarisana nekumbovhara mamwe mapazi ehurumende pakupera kwezuva ranhasi zvichitevera kusawirirana kuripo pakati penhengo dzebato reDemocratic Party nedzinopikisa dzeRepublican Party mudare reparamende repasi kana kuti House of Representatives pamusoro pebhajeti rehurumende regore ra2023-2024 iro rinofanirwa kutanga kushanda mangwana. Nhengo dzebato rinopikisa reRepublican Party dzakaoma misoro dzinonzi dziri kuramba kutambira urongwa hwebhajeti hwaigona kuita kuti hurumende irambe yakavhura panotanga kushanda bhajeti idzva iri. Mukuedza kutsvaga nzira dzekuti zvinhu zvisaita manyama amire nerongo, nhengo dzedare reSenate dziri kutarisirwa kushanda nhasi mugovera kuti dzione kuti dzingatambire here urongwa hwemari inomboita kuti hurumende isavhara. Kuvhara kwehurumende kunoreva kuti vamwe vashandi vehurumende vasiri mumapazi akakosha zvakanyanya vanenge vatarisana nekumbomiswa mabasa, mauto anodarika mamiriyoni maviri anomboshanda asiri kutambira mihoro uye zvimwe zvinhu zvinokanganisikawo. Tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University Professor Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Mapato maviri aya anenge ana masimba akasiyana kuti kuHouse of Representatives kunofanira kunge kuchitanga mitemo ingava yezvemari kana yezvimwe kwakawandwa namaRepublican. Toenda kuSenate kunozonge mutemo uchizoiswa ikoko kuti unobvumiranwa ikoko kwakawanda vamaDemocrats. Saka nzira dzavo dzokushandisa mari muhurumende dzakasiyana. Saka ndopana makakatanwa ipapo nokuti maRepublican akawandira kunotangira mutemo uku vari kuti mari yamunoda nezvirongwa zvenyu hatiwirirani nezvirongwa izvozvo. Bvumai izvi zvatinoda kuti hurumende inge ichishandisa mari izvozvo.
Tingaona here paine kuwirirana tichiona kuti mwedzi wagunyana wakutopera?
Pano wanza ruzhinji rwacho pawiriranwa panguva yokunopedzisira pedzisira, asi zvino zvisina kunakira upfumi hwenyika yeAmerica nokuti kukonana ikoko kunobva kwazopinda muropa nomutsinga dzoupfumi hweAmerica. Nokuti zvinondengendesa ufumi hweAmerica, kundengendeka kwoufumi hweAmerica kundengendeka kwoufumi hwepasi rese. Tichinatsoziva simba reAmerica panyaya dzoufumi pasi rose.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University Professor Elliot Masocha vari parunhare mudunhu reOhio muno muAmerica neStudio 7.
Direct from Washington, The Voice of America,
iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Jeke vanova ivo mudzimai anobva kuZimbabwe ari kugara muSouth Africa. Amai Jeke vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo semudzimai ari kugara muSouth Africa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa mamuri kugara.
Tete upenyu izvinezvi zvinhu zvaoma zvasiyana nezvazvakange zviri kare, nekuti chaakunetsa muno Zimbabwe neSouth Africa zvinhu zvakabatana. Saka munhu wese angofunga kuno kuri easier kuya than kuya kuna naAmerica. Munhu anongochekera nemuna repopo atodarika muSouth Africa. Zvinhu zvakuitika manje ndezvekuti kuti unatoona mabasa acho chete haachawanikwa. Varungu wacho mabatiro akuchita nekuziya nenhamo iriko kumusha kuti hakuna kumwe kwaanoenda ende vachangouya munhu. Vamwe wacho vatsvagirwa mabasa, vamwe wacho vari kubatete. Zvimwe zvinhu zvacho zvinozova zvinotimatisa kuti zvakare zvakanyanya kuti vanhu havasisina tasi kuti mawaona kavanhu vaya. Ndakaona last week imwe nyaya yakaitika kuJoburg, vakatoita maSouth African kuti vaungane pamwe chete vachinamata vachitaura kuti upenyu hwedu hausisina kumira zvakanaka. Tiri kubatwa, vanhu vacho vari kutibata nekutiuraya. Ndoo vanhu vasina mapepa, ndoo maZimbabwe. Ende vaitotaura kuti nyaya iyoyo vakatoenda kuna Minister of Home Affairs ende achaiendeswawo kumberi. Saka izvozvo zvinhu zvacho tete hatisisina kugadzikana. Zvekuti vanhu kuno kumunovaziya tete unoti kana wakakwira mukombi handitotauri shona, munhu akatondifonera ndiri mutete unofanira kutodzima foni yangu, nekuti wakangonzwa tete kunotaura shona vanobva vatanga kuti gore rinouya vachaona zvavo vakuchitorera mabasa. Saka tete zvinhu zvacho hazvina kumbotimirirawo zvakanaka.
Mabasa api amuri kuti ari kunyanyoitwa nemadzimai?
Iwoye mudzimba tete hakuna mamwe tete wakaonawo mabasa ari nani vairi watatu. Asi vazhinji tete, to be honest, chero wakadziza chero une digiri ripi, vanhu vazhinji tiri kuita same job. Zvinoitika manje ndezvekuti kudzikisirwa kwacho tete ndekwekuti kuti munhu akadziza akauya ane digiri kuti unatoskoona basa kuti nchanatoona basa nokuendera nekudzidza kwandakaita zvinotinetsei. Ngekuti vanhu vemuno maSouth Africanzo vakaendawo kuzvikoro havadi kutorerwa mabasa avo. Saka chiona ike chekuti unenge wabva kuZimbabwe wakaita makore mangani ukaita zvese zvawakaita ongosvika wakuita basa rekukorobwa mumba. Zvinhu zvinorwadza.
Makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, shuwiro yenyu ndeyei semadzimai vari imomo muSouth Africa?
Taidawo kuti dai zvinhu dai zvanga zvanaka tadzokerawo kumba. Emezvi zvinhu zvacho manje sevakadzi especially isusu vakadzi tete tine matambudziko akawanda. Tisu vanhu tinoona kuti mhuri yadya here. Iye zvinezvi tete kuti uchinje randi kuendesa kuus dollar tete unoziva kutoti izvozvi so chitori nestresi zega kuti uichinje. Kana wakubvichinja 2000 tete opi $100 unenge uchinyanya kutambira mari. Ndine kliniki nini yangu iri kumusha kwangu rini tete izvozvi ndotounganidza mapanadol ndinounganidza mishonga ndikaenda tete kundopa free vatininzinisikana womumba. Izvozvo vakandipa chikumbiro kuti kana maakuya nititengerawo meshini, hatina kana meshini yekuchekesa vanhu.
Kana paine vakateerera vanenge vachida kukubatsirai pamusoro pekirinika yenyu vanokubata ipapi?
Vanondibata panhamba idzodzo +27 68 34 7 4 4 3 2.
Kliniki iri kupi?
Iri kwamurehwa chete.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai zvikuru amai Jeke kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Mazviitani tete nevhalasi ndaandizoriwo neshungu nekutaura neni.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives, icho chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tichitarisa danho rinonzi rakatorwa nekanzuro yeguta reHarare rekupa masimba kumahofisi ematunhu kana kuti devolution to district offices. senzira yekufambisa basa nekukasika uye kuti kanzuri ikwanise kuunganidza mari dzemitero. Mukuziya nezvedano iri, tabata mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba, takatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nezvedano rekanzuru iri.
Isusu sevagari pakatopinda kanzuru muofisi musi wa 23 August vachisarudzwa newani. Mushure mekunge takubviwa kuti meya ndiani, tine gwaro ratakaturira kukanzuru rataitoratidza zvatiri kuda, ende tairatidzawo sevagari kuti tiri kutsigira kuti kuve nedecentralization. Taitowa kurudzira kuti vanofanirwa kuita devolve council operations zvichienderana nebumbiro remutemo section 264 inoti masimba anofanirwa kubva kumusoro achidzikiswawo kumahofisi madiki. Tarifiro yedu iri yekuti izvi zvichaiwandudza kushandwa kwebasa, kuitwa kwebasa nekanzuru pachawandudzwawo kuwe muhurongwa hwekanzuru kwevagari yatinoti citizen participation, uye kuti pachawe nekuchimbidza kugadzirisa nyaya dzeservice delivery. Saka hurongwa huri kutaurwa uhu kuti ndo hwavakuita. Isu tine kakuneseka kuti ko vanozongomhanya sei kungoita chinhu vasina kumbozvigarirawo pasi kuti vambotaure nemastakeholders vachipawo ripoti yekuti iyo yekutanga phase 1 yedecentralization yakambobudawo sei, zvii zvakaita kuti izombomiswe, matambudziko api avakasangana nawo.
Asi tichitarisa urongwa hwedecentralization nematambudziko agara ari muguta reHarare, zvine zvazvinoshandura here kana pasina kunge pagadziriswa chakonzera dambudziko riri muHarare?
Handifungi kuti izvi zvavari kumhanyira kuda kuita ndiyo yatingati yo solution. Dambudziko ritoripo nderekuti mari dzeguta hadzizi kufambiswa zvakanaka. Guta harina billing system, guta harina vashandi vatinoti vanonyatsotsarukana pakuita basa vane maskills acho, harina kujetesa mabasa awo. Saka kumhanya kuda kuti tinoda kuita decentralization hazvine dambudziko, nekuti tiri kuona kuti dambudziko rakamboitika pekutanga richadzokeredzwa, uye tine vashandi vakangoita kungodzoka mumabasa zvisina kujeka. Vamwe vakanga vachinzi vakambosiya mabasa vadzoka vamumapozishenzi mukanzuru. Vanhu ivavo vachagona here kufambisa basa ivo vakanga vari pamberi kwekuuraya basa rekanzuru? Tiri kutarikira kuti meya vaifanirwa kudzikamisa hana vombotanga vaita consultation, vogadzirisa zvinhu zvakanetsa pekutanga kuti decentralization isabudiriri.
Imiwo sevagari matanho apa amuri kutoroye kuti munge muchisangana neutungamiri hutsvawo.
Danho guru ratakatora nderekuti takave nehurukuro nameya weguta reHarare apo tainge tichionesana tichipawo maonero edu kuti guta ringafambe sei, akaratidzawo kuti ane urongwa hwaari kuda kuti aite, achange achiwana maupdates kubva kumadirectors kubva kumamanagers mushure neizvozvo wozoita hurukuro yekuti tive nemastakeholders meeting. Isusu ndo zvinhu zvatanga tichitarisira. Saka isusu chinhu chikuru chatakaita kusangana nameya, chinhu chechipiri chataita kudzidzisa vagari mumazoni edu mumastructures kuti tave neutungamiri hutsva. Hutsva uhu utungamiri hune hurongwa hwakamira hwakadai, asi hurongwa hwacho hausati hwajeka, nekuti meya patakataura nawo vakaratidza kuti vachiri mubasa-basa rekugadzirisa nyaya yemainduction emacancellors. Saka vakanga vasati vanyatsobuda negwaro rakajeka rekuti vari kuda kuenda kupi asi isu takutoona manje kuti isu patiri kufunga kuti tiri kumirira kuti paite processes dzekuengage dzekupanana information council iri kutomhanya kusiya vagari mumashure kuzoda kungovaudza kuti tave apa saka ipapo ndopatine dambudziko rekuti council haisi kusiya tsika yekuiginowa value yevagari.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaprofesa Shumba vari parunare muHarare neStudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu Our Lives. Studio 7 aina kukwanisa kubata meya mutsva weguta reHarare vaIan Makone uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu vatakavatumira panhare mbozha panguva yataenda pamhepo. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Makundano enhabvu yechibuku Super Cup quarterfinals apinda munharaunda yemaquarterfinal nhasi apo Dynamos yapinda mumasemifinari mushure mekunge yarova FC Platinum mapenalty. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Dynamos yarova FC Platinum 5-3 nemapenalty Mandava Stadium nhasi masikati ndokupinda mumasemifinari emakundano emkombe mkuru uyu. Zvikwata zviviri izvi zvapedza mutambo uyu zviri mangange 1-1 panguva dzakatarwa dzemutambo wenhabvu. Dynamos yanga isina vatambi vayo vaviri tanakashandirwa naDonald Mudadi pamwe nemurayiridzi wayo Genesis Mangombe avo vari kubhotswana nechikwata chenyika chemaWarriors. Chikwata chenyika ichi chiri kutamba mutambo wekuedzana masimba nemazebras ekubhotswana mumutambo wekupembererera kuwana kuzvitonga kuzere kwebhotswana. Dynamos yabatana neBlack Rhinos masemifinary mushure mekunge chipembere yarova Chicken Inn 2-1 muLuveve Stadium muBulawayo. Munyori mukuru weDynamos vaWebster Marechera vanoti vari kutarisira kuti mwaka uno vanotora mukombe wechibuku Super Cup uyo wanga uchivatedza makore akawandisa apera.
Tinosvika kufinal chaiko topedzira tasimudza mukombe wacho nekuti ugara wakangoti nzvenga mukombe saka gore rinotoda kutarisirwa kuti tive nerombo rakanaka.
Mutsigiri weDynamos vaHumphrey Tawa vanoti vakatopfeka nguo dzeDynamos iyo iri pamwoyo pavo.
Kana wada dzimbari unosvika pakudai pakupfeka zvese zvese kutwisa pedzi dzimbari as long as wakapfeka bhuru aiwa dzimbari we love dzimbari.
Black Rhinos iyo iri kuchatarika makundano eCastle Lager Premier Soccer League yapindawo masemifinary aya yarova Chicken Inn 2-1 izvo zvanga zvisingatarisirwe neveruzhinji. Chiri kushamisa veruzhinji ndechekuti Black Rhinos yarova maGamecocks muLuveve Stadium umo Chicken Inn isingaroveke zvekutamba. Mitambo yechibuku Super Cup iri kuenderera mberi mangwana apo Highlanders iri pamusha muBaba Field Stadium neCapes United. Makepekepe ayo aimbove madzimambo ekutora mikombe haasi kutamba zvakanaka zvekuti panokwanisa kushaya chinobuda zvekare muBaba Field Stadium imomo. Muteveri wemutambo wenhabvu vaShepard Size vanoti maonero avo ndeyekuti Highlanders ndiyo ichatora mukombe wechibuku Super Cup uyu.
Ndikuona Highlanders iyo ichiwanika chikunda pamutambo iwoyo uyezve ndikuona Highlanders ichienderera mberi chinotora chibuku Super Cup nokuti league inogona kuvhike ichitatu kuzoitora league saka paSuper Cup ipanhu vacharopedzera shungu dzavo.
Mumune mumwe mutambo mangwana Herentals iri kusangana neNgezi Platinum Stars muMandava Stadium zvekware. Chikwata chinotora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zvuru makumba nomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Pamusoro pezvo chinobudirira kumirira Zimbabwe makundano eCAF Confederation Cup. Zvikwata zvenyika zvave kutenderwa kutamba nevekune dzimwe nyika chitevera kudzorwa kwakaitwa Zimbabwe munhabvu yepasi rese nevaFIFA musi wa 10 chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare Ndini Michael Kariati.
Neni jonga kande miri ndichiti murayiro zvakanaka vateereri ndokusiyai muna Praxidis Jeremiah.
Soku isikati senda baku VOA ndebele.